nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechipiri, kurume 8, 2022. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5,366. Zvikoro nhasi zvapinda muzuva repiri zvavhurwa asi vana vechikoro vakawanda vachinzi vadzokere kumba sezvo vasina varayiridzi avo vari kurangwa mabasa. Mapurisa aona kurira nyoka mhenyu kugurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti ndo vakapa kuti motokari dzevanhu dzitorwe kana dzisina manumber plates. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change nanhatu dzakasungwa nemusi wesvondo dzichitsvaga rutsigiro mugweru dzomiswa pamberi pedare. Ndiyo mimwe misore na uzedu za nasi ikiwa kwa mburi chivwa kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5,366. Vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vava zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu zvine mazana matanhatu nevatatu kana kuti 230,603. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri zvine makumi mapfumbamwe nezvina nezana nemakumi manomwe nevana kana kuti 4,294,174 vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga. Vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 3,323,564. Vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nemakumi mapfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 69,361. Zvikoro nhasi zvapinda muzuva repiri zvavhurwa asi vana vechikoro vakawanda vachinzi vadzokere kumba sezvo kusina varayiridzi avo vari kurangwa mabasa. Vabereki vari kukurudzira hurumende iyo inonzi yave kutyisidzira varayiridzi kuti igadzirise zvinyuto zvavo nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kuzvikoro zvizhinji zvehurumende vadzidzi vadzoserwa kudzimba mangwanana nhasi sezvo kwanga kusina varayiridzi. Mugwaro ravanyorera kuvakuru vezvikoro nevakuru mune zvedzidzo kumatunhu munyori mubazi rezvedzidzo yapasi amai Tumisangitavela vati vakuru vezvikoro vatore matanho kune avo vese vasiri kuenda kumabasa. Mugwaro ravo amai Tavela vativo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachange vasinawo mihoro sezvo hurumende ichibhadhara chete avo vanenge vashanda. Asi munyori muZimbabwe National Educators Union vachaus chinosengwa vati sevarayiridzi vanga vachitarisira kuti hurumende iite hurukuro navo vachiti zvekutyisidzirwa izvazvina zvazvinoburisa
zvimwe zvezvimwe vangataura vagoita kuti panguva yatiri iri kuda kuti hurumende igare pasi vauye titaurirane tinzwisisane. Haizi nguva yekuswera ticharwa tichiti ano iwo ukasaenda kubasa handikubhadhari sitongotovai wakamukasandibhadhara handiende kubasa. tigare pasi tione kuti tingaita sei vamutumira kuti economy iri kugrowa but kikira izvo harisi kumboratidza kuti tiri kugrowa nei kuti isusu tiri kungoramba tisu tiri kusacrificewa tiri kungosafa at the end tichinzi implementai mapolicies egovernment saka handifungi kuti tingashanda tingashandidzana mune zvakanaka kana secretary veeducation vachiti fundutsira
munyori musangano rinomirira vakuru vezvikoro Zimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vatiwo nhengo dzavadzidzi kuzombotevedzera zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo
vamwe vedu vanenge vakundikana kuva pabaza kana kuti vakundikana kuita majuti avanotarisirwa kuti vaite havafaniri kutogwa sekuti vane mhosva nokuti zvichemo zvavo zvavari kutaura ndizvo chaizvo izvo zvechokwadi tinoshamisikazvo kana permanent secretary vachitaura ivi vachitora vanhu vari kukundikana nokuti vashaya zvikwanisiro sevanhu vari kurangwa mabasa hativamwi mabasa vakuru vezvikoro vanoda mabasa avo vadzidzisi vanoda kushanda asi nyaya iripo ndeyekuti isu iye zvino tinonyatsozviziva kuti vanoshandira mueducation system kana vachiti havana zvikwanisiro vari kureva chokwadi
vamwe vabereki vanotiwo pachinzvimbo chekutyichidzira varayiridzi dai hurumende yaita hurukuro navo vawedzisa maondera vanogara musha weglenora vati vana vavo vaviri vadzoswa nhasi mangwanani vamaondera vanoti dai hurumende yakoshesa upenyu hwevana yokurumidza kugadzirisa dambudziko iri
kurwadziwa zvikuru kuti wana havasikwanisa kuenda kuchikoro nekuda kwekuratidzira kunoita varayiridzi varayiridzi ava vane zvinyuito zvavo zvakakosha zvekuti vaonawo muforo wekuti vararame saka ndiri kuti dai hurumende yakasika kugara pasi nevarayiridzi vataurirana kuti wawirirane wavapo muhoro kuti vararame kuti vana vadzokere kuchikoro vana wedu vatokanganisika vakakanganisikwa necovid vachitadza kuenda kuchikoro matemo akazara ibva zvino zvechikoro chiri chavhurwa vakutosa zvakare kuti vaende kuchikoro nekuda kwekuti vararidza vakuratidzira saka hurumende ngaipichimbidzike kugara pasi nevarayiridzi kuti vanzwe zvichemo zvavo vazvigadzirise nekukasika
vachitaura nestudio 7 mumwe mubereki amai Patricia Churu vatiwo vadzokera nemwana wokumba wegrade 1 mangwanani mushure mekuwana kusina varayiridzi amai Churu vati sezvo denda recovid-19 radzikira vanga vachitarisirawo kuti vana vave vachidzidza
hurumende yagadzirisa gakava riripo pakati pevadzidzisi naiyo hurumende kutiwo dai vana vachidzidza sevabereki takanga tagadzirirawo mushure mekunge tabhadhara mari dzezvikoro dzinodiwa takatenga mabhuku chirwerewo ichecovid chadzikira toshuvira kuti vana vedu dei vachidzidza maticha osvika vachiita strike saka zvinhu zvinotibata sevabereki after all vana vakapedza nguva yakareba vari mudzimba zvinoratidza kuti choro mari dzavo dzevana hazonyatsobuda zvakanaka nekuti vana vanenge vachitsarira kumashure
munyori wezvedzidzo mucitizens coalition for change amai Evelyn Mazungu Masaiti vati varayiridzi vanofanirwa kuwana mari inoita kuti ivo vaendesewo vana kuzvikoro amai Masaiti vatiwo hurumende ngaidzorere varayiridzi kuti vatambire muhoro nemadhora ekuamerica
kukatarisa zvakawanda zvinoshoterwa nevadzidzisi uko zvavasingakwanisi kuwana chikamu chaicho chaicho chekuti vadya vachakwanisi kuwana 3 decent meals pazuva dzokuti vararamise mhuri yavo saka tinoti isusu varayiridzi tiri kuvatsigira ngavapiwe mari yavo yakafanana nemari yavaihora muna 2018 apo vaihoreswa maus dollar $540 pamwedzi hurumende haingatauri kuti haina mari dambudziko rehurumende yava munangagwa ndeyekuti haisi kuprioritiza zvinhu zvakafuta sedzidzo yevana vezimbabwe
studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo nezvekurudziro yevabereki ndakamirira studio 7 muharare ndine rute ndo mawere
Mapurisa ave kunakurira nyoka menyu kugurukotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti ndo vakapa kuti motokari dzevanhu dzitorwe kana vasina manumber plates zvinonzi hazvisi pamutemo asi vamona avati vanga vasiri muhofisi vaudza studio 7 kuti chido chavo chete ndechekuda kupedza huori pakutengeswa kwemanumber plates vakati zvizhinji titaure nevanoona nezvemutemo mubazi ravo avo tatumira mibvunzo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ndoanga aendesa mapurisa kumatare nenyaya yekutora motokari dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Wanatanga wakawanyorerwa tsamba na mukoma paida Moisaurombo weZimbabwe Lawyers for Human Rights wachinyuta nemota nezviri kuitwa panyaya dzeku batwa kwedzi mota dziri kunza dzina permanent registration number plate. Saka wamatanga wanova mukuru wapurisa wakazopindura tsamba yava mukoma Saurombe wachiti taurai na minister we transport and infrastructure development ndiwo ane authority yekutarisa zvemutemo urikushandiswa nemapuro kushandiswa panyaya dzekutorwa kwedzi motokari dzevanhu.
Munoona sei zviri kutaurwa navamatanga izvi?
Tiri kuona kuti vamatanga vanenge vari kushifta blame kuna honorable Mona anova minister we transport kando vari kuti izvi zviri administer mutemo wevehicle licensing ndiwa Mona. Saka nokudaro tinotarisira kuti mapurisa achaita desist kana kuti acharegedza zvaari kuita zvokubatira vanhu dzemotikari dzisina mapemari number plates. Iwo wakabhadhara, hatisi kungoronga wasabata, zviri kuti pane wakawanda vanenge wakabhadhara kucivil registry uku asi vachitadza kupiwa manumber plates. Ivavo ndivo vatiri kuti aiwa musango ite zvisiri pamutemo kungotora dzimotikari dzevanhu. Saka tinotarisira kuti zvishamiswa izvizvi umbimbi ndoga wakadai.
Saka izvi zvikaramba zvichiitika, magweta achaenda zvakare kumatare here? Zviri kufamba sei?
Kuenda kumatare awa magweta ekodzero akatoende fambisa nyaya idzodzi sezvamakaona zvakaitika kwamutare zvomasondo apfuuraya pakaenda koma kefi kabaya kumutare Mesures Court kwavakanoendesa imwe motokari yemugaro wemuhararanga atorerwa motokari yake kwamutare kuroadblock uko achibva kurufu akatorerwa honda fiti yake nenyaya iyo. Akatarama kuvaudza kuti aiwa ndakabhadhara ndine matemporary number plates but vakatadza kuzvinzwisisa.
Dare rakati kudii nenyaya?
Dare rakazototonga pakatopiwa order yakunzi pae munhu mota yake iyoyo, and mota iyoyo yakatopiwa kune motorist anogara kwaRare. Saka totarisira kuti it won't be necessary for magweta kungoramba achienda kudare, tongotarisira mapurisa achanzwisisa oita zviri pamutemo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reSaratoga muPennsylvania vaPaul Munyuki vanoti vanotenda Mwari kuti vakakwanisa kubatsira mudzimai wavo kudzi kuti abatsirwe nemwanasikana wavo wekutanga munzira yekuenda kuchipatara. VaMunyuki vanoti vakawana rutsigiro kubva kune vana mazvikokota parunhare, asi pakazosvika ambulance vanga vatotambira mwanasikana wavo wavakapa zita rekuti Namatai. Vanoti uwandu hwedzimotokari munzira ndo vakakonzera kuti vafunge kumbopaka mota yavo munzira sezvo mwana anga ava kutouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navaMunyuki nezvenyaya iyi.
Contractions awa akakasika kuuya tikafonera chiremba, chiremba vakati ifall salama risati yasvika nguva yacho, asi sezvineiwo macontractions achakabva angowedzera. Ndobva tangopinda mumota tikamhanya kuchipatara. Tipekuenda kuchipatara tiri munzira paya yanguri kuseri mamwe nemota dzakawanda mota dzanziri kufamba. Saka ndakazongotarisa mudzimai ndikaona musoro wemwana wako kubuda, ndikati ndobva ndatongomira parutivi paino vanafona 911 tichibetsera mudzimai. Nguva yakazosvika mapurisa ambulance nefire brigade mwana anga atopo, ndozvakaita kuti tibetsere mudzimai.
Hamuna kuvhunduka here pamakatanga kuona zvanga zviri kuitika izvi? Chii chamakafunga mupfungwa dzenyu?
Zvakaitika painichandakangofunga ndechekuti harina kuvhunduka, asi ndakatongofunga kuti ndikandichidzikamisi hapana hapachina chekuita. Bhosi chandaisada ndechekuti nekuti vakanga vakagara kumberi nindichityaira, chandaisada ndechekuti mwana adonhere pasi iwo vakagara. Saka ndakatongoona kuti ndikaisitongopinda ndiite sei ndibetsere nditambire mwana.
Pakazosvika vamwe vaikupai rubatsiro mataura imi kuti mamuri kubatsirwa pafoni. Vakasvikoti chiva zvii zvakazoitika.
Pavakasvika vatanga tatobetsera mwana, tatobetserwa mwana, mwana ndakamabata mwana. Vakazosvika ndobva vamugadzira gadzira vakatarisa kuti hazvina zvinenge zvamukaganisa here. Ndopa vakacheka rukufu, vakacheka guvhu rinoenda kuna mai. Nuzi ndandisina kuricheka nekuti ukaricheka mwana anogona kukanganisika, saka ini ikoko ndandisina ruzivo nezvako. Saka vakazoya vakarucheka vakatarisa mwana kuti akasimba here. Mamuri muchando chando chan chakachina pasi apa, saka vaityira kuti mwana angadai apindwa nechando paine zvamukanganisa, asi vakaona vake akasimba, hapana ana kukanganisika.
Izvi zvakaitika rini uyezve mwana makazomupa zita rekuti chii?
Mwana anga apiwa zita asati azvarwa. Zvakaitika musi wekutanga wakukadzi svondo rapfuure, sekuri musi wechipiri. Saka naizvozvo zita rake anonzi Namatai. Zvinova ndizvo zvakazadzisa zita rake, kuti kunamata kunoita kuti zvakanaka neukuru hwamwari huoneke.
Saka munobata mabasa api muriko?
Ndosenza muIT. Ava makurukota kuti tese totenda Mwari.
Vanga vari vaPaul Munyuki, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reSaratoga muPennsylvania muno muAmerica, vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Vakare mara vari kuchema chema kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuri kuvatadzisa kunyoresa, nekuti nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu hadzisvikike zviri nyore, uyewo havanawo ruzivo rwakakwana nenzvimbo dzacho. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Matsangano anomira kodzero dzevakare mara ataura neStudio 7 anoti kodzero dzavo dziri kutyorwa sezvo vazhinji vavo vari kutadza kunyoresa kuvhota nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakawanda. Masangano aya vanoti dzimwe nzvimbo dziri kunyoreswa hadzisvikiki nevanhu vanofamba nemauche kana madondoro, sezvo zvimwe zvikoro zviri kushandiswa neZEC zvisina zvivakwa zvekuti vashandise kana vachinge vasvika. Sadzigara wesangano reZimbabwe Disability Advocates Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kafa Mugwadi vanoti kunyange ZEC iri kupinda maruwa haisi kusvika munzvimbo dzine vanhu vakaremara chaimo.
Machallenge zvedu akawanda chaizvo anechekuita neregistration yevanhu vakaremara, vanofamba nemauche, vanofamba nemacrutches, kunyange vasina zvokufambisa vanoita zvokukambaira vagonewo kusvika panzvimbo idzodzo, kunyange vasingavoni dzive nzvimbo dzinovatendera kuti vasvike zvakanaka vachizoregista vasina zvipingaidzo kana kuti zvipinga mupinyi zvavangasangana nazvo pakuuya kuzonyoresa kuti vavhoterwe kuvanhu vakaremara.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru webasa musangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivhanga vati mashoko ekushambadzwa chirongwa ichi haasi kusvika kune vakaremara zvekuti vamwe havatozivi kuti kune chirongwa chakadai.
Ichokwadi, vanhu vane urema vachasaririra pavoter registration, nokuti kunyange mobile iripo vachitenderera mablitz avo ari papo, asi muchangoonazvo kuti vanenge vari kure nevanhu vane urema, nokuti hapana anogona kuva anovatakura achienda nawe koko, asi kuti dei vaenda closer to those people. Chimwe chikonzero nechokuti havana database rokuti vava vanoziva kuti vanhu vane urema vari panzvimbo dzipi, saka you would find zvicharamba zvichineta.
Vemasangano aya vanoti mamwe matambudziko anosanganisa kushayikwa kwezvitupa muvanhu vakaremara avo vasingakwanisi kufamba nzendo refu kuenda kwana muzviti, izvo zvovatadzisa kunyoresa kuvhota. Pastor Mugwadi vati vari kushishikana nenyaya yekushaya zvitupa zvakanyanya.
Vazhinji vacho havana zvitupa. Tangatichida kuti blitz ibate nyaya nechokuita nekuva kwezvitupa kwavanhu vakaremara, zvikuru sekuti vagogona kuregista. Blitz yavo yezeki zvavari kuita tachida kuti vawandire zvikuru sei pakuona kuti vanhu vakaremara vari kubudiswa mudzimba here, vashande nemasabhu kune makansela nana DA kuti vanhu vakaremara vabudiswe mudzimba especially kumaruzevha vachiuya vachiregista kuzovhota nokubudikidza nokunge vapuwa zvitupa.
Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakaremara vanofanira kupuwa kodzero dzavo dzekunyoresa kuvhota pachirongwa chiri kuitwa neZEC.
Information iri kutumirwa yacho kana kuti iri kufambiswa yacho pairi kufambiswa napo dzimwene dzenguva haisviki kwavari tikatarisa kuti mumapepa nawo vashoma vanogona kuaverengana vanogona kuawana uye kana achinga aripo haana kunyorwa nerunyoro rwavanokwanisa kunge vachiverengawo tikatarisa maredio zvekare havasi vose vanogona kunge vaine maredio kana zvivhitivhiti havasi vose vanogona kuva ine zvivhitivhiti saka kureva kuti izvo panofanira kuita kushanda kwakasimba pakuenda kunzvimbo dzavanogara nekuvatsvaga vachitaura navo tinogona kunge tiri kutyora kodzero dzavo dzekunge vachiregista sevavhoti
mukuru webata musangano rezeki mumasvingo vazeki spudurai vati vari kuzama chose kupinda pose pane vanhu vakaremara kuti vakwanise kunyoresa kuvhota
ishema nhingi yepeople with disabilities zvetisikuita tirikuda kutoya kuti zvavo zviite nyore saka tikanzwa kuti vari papi panenge vakaungana hatina problem yekuenda nekeeping register pavanenge vari it's not a challenge that one because as usual tiri kubata samaclasses or maplaces zvetinoshandisa for registration angavapa zvikoro muchaona kuti takataura nemaschool heads mazhinji acho akaisa marams zokuti vanokupindamo pasina dambudziko
sangano rezeki rakaparira chirongwa chekupinda muvanhu kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musi wa1 kurume uye chichapera musi wa28 mwedzi uno ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Timba
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano reUnited Nations rinobatsira nechikafu reWorld Food Program rinoti Madagascar yakatarisana nedambudziko guru renzara mushure mekunge nzvimbo dzakawanda munyika iyi dzaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone batsirai mukupera kwesvondo vanhu 20 vakafa vamwe zviuru 50 vakaparadzirwa dzimba nezvirimwa zvavo WFP inoti nzvimbo yekuchamhembe kwenyika iyi yakawirwa nedambudziko remafashamo uye yagara iine nzara uye vanhu vanodarika chiuru 150 kana kuti 150,000 vanoda rubatsiro uye uwandu hunogona kuwedzera mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden nezuro vakaita musangano nevanotungamira german chancellor olaf scholz nezvemamiriro akaita zvinhu munyika yeukraine muukraine hamuna kugadzikana mushure mekunge russia yaendesa mauto pamugano wenyika mbiri idzi ichiti haisi kuda kuti nyika iyi iyo yaimbova mubatanidzwa wesoviet union ive nhengo yesangano renato nato mubatanidzwa wedzimwe nyika dzekumawirira neamerica vabiden vakati vakawirirana navashows kuti russia ikapamba ukraine vachaitemera zvirango zvakaomarara asi vatungamiri ava havaana pachiri cheamerica russia paukraine pombi yemafuta egasi iri kugadzirwa pakati pegermany nerussia ichinyenyeredza ukraine ibva yambomira kugadzirwa america yakatotumira mauto kupoland pedyo nerussia dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira nemufaro urongwa hwemafambisiro hwemari munyika hwakaparurwa nezuro nebhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe kunyange hazvo nyanzvi idzi dziri kuti urongwa uhwu hunofanira kufambidzana nemashandisirwo emari nehurumende gavhuna vereserve bank of zimbabwe dr john mangudya nezuro vakazivisa nezveurongwa hwavakati hwakanangana nekusunga mashandisirwo emari senzira yekuderedza inflation munyika asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka havaoni zvinangwa zvahwo zvichibudirira kana pachitariswa zvirongwa zvehurumende zvinoda mari mugore rino zvinosanganisira sarudzo pamwe nemihoro yevashandi
izvo zvakanaka asi kuti zvinge zvichibudirira zvinge zvichibatsira kuderedza nyaya yeinflation hunge zvichisupportwawo zvakare nefiscal policy inenge iri tight tight monetary policy inofanira kusupportwawo netight fiscal policy but handione zvichiitika nekuti tiri kutoona mapressure akawanda in terms of my expenditures tiri kuona macivil servants ari kudawo kuwedzerwa mari even mafama manje manje anenge akuda kubhadharwa tiri mugore maelections kufainisa maelections kunoda mari
imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yepollard vatrust chikohora vanotiwo kunyanga hazvo urongwa uhu hwakagadzirisa zvinhu zvine chitsama zvanga zvichibata vanhu mukurarama kwavo zuva nezuva zvakafanana nekuwedzerwa kwemari dzinokwanisa kutorwa kumabhanga nemunhu pasvondo vamangudya vaifanirwa kungoti munhu abvumidzwe kutora mari yaanobvumidzwa pamwedzi chero nguva
zviri naniwo pane zvazvazviri asi isu vamwe tinokurudzira kuti ino malimits iwayo aigona kungonzi munhu angoita limit yake yepamwedzi kana kada kuishandisa kamwe chete zviri kwaari
vamangudya vakasungawo mwena wekuwanikwa kwemari yekunze kune vanotengesa mari yekunze kana kuti mabirudhi change izvo vakati zvakanga zvave kushandiswa zvisizvo vamangudya vakazopa mukana wekuwana mari uyu kune mapoka mashoma-shoma akaita sevari pamudyandigere vanoda kurapwa kunze kwenyika pamwe nevanorarama neurema vamwe vari kutambira nemufaro hurongwa hwemafambisirwo emari uhu varimi vefodya nedonje ava vekubvumidzwa kuwana zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana zvemari yekunze kubva muzvitengeswa zvavo zvimwe zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvove zvemari yemunyika mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai mai wepgt vanoti rwendo runo hurongwa uhu hwakanzwawo zvichemo zvevarimi
zvinofadza kuona kuti vamangudya vari kuona kutorerwa kwange kuchiitwa mari dzekunze dzange dzichiwanikwa nevarimi pamusika wefodya donje nehoticulture gore rakapera varimi vaitorerwa 40% asi gore rino vari kutorerwa 25% zvinoreva kuti murimi kana achinge apuhwa 25% iri mari yemuno muzimbabwe kana oda kuenda kunotenga pamusika anonochajwa mari yepamusika mutema anowana mari yake yava hafu nokuti vemusika mutema vanotora mari iyi nedhabho mari inochajwa nereserve bank zvichireva kuti murimi ari kutorerwa 12.5% pachena zvisina chinomubatsira
asi vanoti
zvakanaka kuti dai murimi apuhwa mari yake yose yakakwana 100%
vamwe vakafadzwawo neurongwa uhu ndeavo vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika iro rakapiwa mukana wekuti richengete mari yose iri zvikamu zana kubva muzana zvemari yekunze yarinenge rawana asi Dr. Chitambara vanoti kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe yakauya nezvirongwa zvakawanda zvichange zvichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika dambudziko richiripo inyaya yekuti inflation yemunyika iri pamusoro zvakanyanya izvo zvichaita kuti mari dzinoberekwa kumabhanga kana kuti interest rates dzinge dziri pasi zvakanyanya izvo zvisingakwezvi vanhu kuti vachengetedze mari kumatura emari
dambudziko rimwe ratiri kuona nenyaya yekuti inflation iri pamusoro zvakanyanya zvakureva kuti mainterest rates edu in real terms ari negative saka mainterest rates akaita negative in real terms zvinoreva kuti hapana maincentive ekuti vanhu vanga vachisevha mari dzavo uyewo zvakare hapana maincentive manyatsamukano wekuti vemabhanga vanenge vachikweretesa mari saka iroro redambudziko hai inflation inoita kuti mainterest rates aite negative zvoafecta masavings uye zvoafectawo zvakare on lending by mabanks
kunyange hazvo urongwa hwemafambisirwo emari uhu huine gwara rinenge ringangobatsira kusimudzira upfumi hwenyika kubva mumadhaka dzimwe nyanzvi dziri kusarudza kumira dziri kure dzichiona kana huine pundutso dzichiti zvakawanda zvirongwa zvaparurwa neRBZ pamwe nehurumende zvinenge zvichiyewedza zviri pabepa asi zvichizotadza kuzadziswa muzviito chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM mugoro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira samba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemire ndiri mu Washington DC.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Indaba le iqalisile ngoku kodwa ngibona ngani indlela uhulumende kalandaba lemfundo yabantwana kuba ababa bantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma private school kumbe bayale senza homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babenze endlini zabo khona ngayo. So ababa bantwana bafunda kodwa bethu abantwana bayabe bethendekiswa. So ngibona ngani uhulumende
abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bephendukiswe kungelababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvulwa kwazo.
Yini okwenza ukuthi nxa bezanibehlanganela bekhabela kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngazibukezesejamisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba nokuthukuthela lovalo oluchaya labo ke esikhonjesana labo kuma-bi-election abayo mhlaka 26 March.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha nesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamantshi egweyo namhla. Omunye wabo wabhataliswa imali ye-fayini. Usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangotya, usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokubuyiselwa emakhaya kwabafundi kungenababalisi ezikolo. Lamhlale ilanga lesibili ababalisi bekhalele umsebenzi kodwa uhulumende elokhwe ebacebisa ukuthi babuyele emsebenzini besakhulumisana labo ngodaba lweholo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi kanye labaphathi bezikolo baqhubeka bengayi emsebenzini besithi kabakhalalanga umsebenzi kodwa iholo labo kaleneli khona ukugada ibhasi. Abazali basola uhulumende besithi izikhalazo zababalisi azizintsha ngalokhu umqhathi kumele alungise lokhu izikolo zingakaze zivulwe. Unkosikazi Thubelihle Sibindi umzali uthi uhulumende kanaki ilungelo labantwana elokufunda.
Udaba lwama-salari zababalisi alulutha. Thina besikhangele ukuthi njengoba abantwana belahlekelwe izifundo ngesikhathi lesi se-COVID-19 xa bethi bevula uhulumende list ebeselungisile izikhalazo zababalisi kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba le mfundo yabantwa bethu ngoba ababa abantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma-private school kumbe bayabe senza homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babenze endlini zabo khona ngayo.
Unkosikazi Velisiwe Gwebu omunye wabazali uthi ababalisi benza into eqondileyo ukuze bathole abakufunayo.
Asiwasola amatishi ubuhlungu esilabo ukuthi kungani igovernment ingenzi lokho okufunwa ngababalisi. Esikudingayo ukuthi igovernment yenze khona lokho okufunekayo kwenza ukuthi abantu bethu bafunde.
Unkosikazi Nomsa Hadebe isakhamuzi sakobulawayo olomntwana oqala i-ECD uthi kabasakwazi ukuthi benzeni.
Nxa umntwana iqala esikolo uba lokujabula kakhulu kodwa lokho sokunzima ukumchasisela ngoba esikolo akulababalisi abangeni futhi le maklasini. Thina kithi kunzima ukulungiselela isikhathi sonke lesi ukuthi izikolo sokukhulinyuthi ziyavulwa zivulwe.
umnumzana Mthabisi Ndlovu omunye wabazali uthi phezu kokulahlekelwa izifundo ngesimo se-COVID-19 inhlupho zababalisi sezisengezelela inkinga abantwana ababhekane lazo.
Utabantwana bahlale kakhulu bengafundanga, so nxa labe uyabe striker futhi kusuka sokubisela abantwana emuva kakhulu, njalo izinto zakhona zisuka zisenziwa masinyane masinyane okubangela ukuthi abantwana bengagcini bebambe kuhle ezifundweni.
Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi behluleka ukufundisa abantu ababo ngoba behola imali engeneliyo.
Ukholisa kwababalisi imali yebhondi kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba ke uthola ukuthi yonke into efuneka ukuba yenziwe yenziwa ngama-US dollars. Even ama-fees ezikolo a-approve yi-government, a-approve ama-US dollars, kodwa yinika ababalisi imali enjalo. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi abantwana bababalisi bayefunda ngapha. Kubuhlungu ngoba ababalisi abenelisi ukuthi baye esikolo. Kubuhlungu ukuthi sibone abantwana bephenduka kungela babalisi ezikolo.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union umnumzana Sifiso Ndlovu uthi izikhalazo zababalisi kumele zikhanyelwe ngokuphangisa.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi ababalisi bayashwela. Phoke beswela benjalo asingazake senelise ukuthi sithina kabaye emsebenzini. Okungenzakala ke uqathekileyo ukuthi siphangise singaphosi amasiko sibadingele okungabenza baye emsebenzini bazuze ukudla bona kanye nezimuli zami.
Ababalisi bahola amadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi amabili lanye, i-21,000 zim dollars, iholo abalikhangeleleyo ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamashumi amane, i-$540. Kunyanga ephelileyo uhulumende ubehlangane lenhlanganiso ezimele izisebenzi zakhe kukhulunywa ngeholo lapho abameli bakahulumende becele ithuba lokuyakhulumisana leziphathamandla ngaphambilini kokuba bafikisane kusivumelwano ngeholo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ekhuluma ecingweni lentathe lezindaba yeStudio 7 uchaze ukuba inani lababalisi abahambileyo emsebenzini belisehlukana ngendawo ngendawo, kodwa bakhangelele ukuthi isiyaphela iviki le ababalisi bonke bayabe sebesezikolo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mazima yehlule ngoba kube ngadoti ucingo lwakhe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ugatsha lukahulumente olwezempilakahle luthi isilinganiso sokuthelelwana kwe-COVID-19 eZimbabwe silokhu sisehla ngoba ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gcikwane kulabantu abaphezu kwekhulu lengxenye 151 abatholakale belalo, labulala abathathu. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine, 4.3 million. Abahlatshwe elesibili bayizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million. Kulaba zinkulungwane eziphosa zifika amachumi ayisikhombisa, 69.3,000 asebehlatshwe eyesithathu. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu abotshwa ngesonto akhululwe umthethwandaba kamantshi eGweru namhla engekatheswa icala, kwathi oyedwa wahlawuliswa imali yefayindi. Lokhu kugcizelelwe umgcini sihlalo waleli bandla eMidlands umnumzana Josiah Makombe kwingxoxo ayiqhubele Studio 7. Babotshwa bekhankasela ilunga lebandla labo umnumzana Amos Chibaya oncintisa kukhetho lokudinga ozamela imkhoba edalela ephalamente. Umsekeli lomeli saleli bandla umnumzana Gift Siziba uthi bayasola ukuhlukuluzwa kwamalunga abo, njalo usichasisela ngemkhankaso yabo.
sikubona ukuthi asonto esikhangeleleyo yebo kukhululwa kwabantu bebotshiwe okuyingqaba ukuthi bebebotshelwe ngenxa yokuthi laba ngabantu akade besemsebenzini okuhambisa information mayelana lama-by-election apronounced okusemthethweni njalo kuyazakalayo njengoba ubona ukuthi abantu bonke bahlanganela so kusimangalisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi nxa bezanupf behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngalivukenesenjamisa xa sebehlangana kube yinkinga okuveza ukwesaba lokuthukuthela lo valo oluthaya labo-ke esikhondisana labo kuma-by-election azayo mhlaka-26 March.
Kodwa lingathi lokhu kuhlukuluzwa kubhahile yini, kuyaliphazamisa yini ekukhankaseneli ukhetho?
Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe seyelo. Njalo-ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo eNkulumane saba le nkinga ezifananayo, akuzange kube lababotshwayo kodwa babalukumiswa kwehlelo zethu zokukampena, okutshengisela ukubana-ke akulethi i-level playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka-26 March.
Sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngumkhokheli webandla lenu?
Kuyenzakala kuma-province akuze kulabantu aba lo msebenzi wokulungisisa induku ehlangana le-party ngenxa yokuthi i-movement elabantu more than a million. Kuyakhangeleka ukuthi kube le zinto ezi-major ezifanele zilungise ezingasonto thina ezingasimisa noma esingathi-ke umongameli sokufanele chiye umsebenzi awuyenzayo esiyakhangela-ke ngenxa yokuthi kulabantu abalama-ofisi okufanele ekhangele into zonezi ezinjengo-health of the party nento zokuthi ama-structure nokuthi kuhamba njani. Kasi-ke umongameli kathesi into akhangelelayo ukulungiselela ukhetho yeso luka-by-election but ingqongo yethu sikukhetho luka-2023 lapho kufanele kulungisa into zonke ezihambelana nokuthi siyewina-ke ukhetho luka-2023. Yikho lapho-ke esingathi kule focus yehhofisi kamongameli sikhangela izinto ofanele ziyenze. Yes, khangela indawo ze-voter registration ngenxa yokuthi wakhuluma umongameli ukubana-ke ngomnyaka lowo kuzabe kuwumnyaka-ke ukuthi izizukulwane zezi zisebenze ukuthi ayi-citizens action so uzalungisa ukuthi adreshe ilizwe ukuthi abantu bezokwazi ukubana sikutshoni nxa sikhuluma ngendaba ye-citizens action ngole minyaka yonke layonke siyaphuma nohlelo ukubana ngomnyaka lo ka-2022 siyenzani ukuze silungisele ukubana izimbabwe ihlangane lenguquko ngomnyaka ka-2020.
Lo umnumzana Gift Siseva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo eseHarare. Ngosenjalo, inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abophe amalunga enhlanganiso ebona ngeziphathelane lokhetho eyezesini alitshumi abekade efundisa abantu ngalolu hlelo eMbare eHarare. Amapholisa abikwa isithi abalitshumi laba kufanele beqale bephiwe imvumo yokuqhuba uhlelo lokufundisa abantu ngokhetho lugatsha lwabo lwe-Police Internal Security Intelligence. Embikweni owethulwe enkundleni yebulenjini ye-Twitter, amagqwetha la athi aphathisa abalitshumi laba. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabasakhulayo ngalesi isikhathi ilizwe kanye lomhlaba uhlaselwe i-COVID-19. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umlawuli wedale lephalamende lakwelemelika u-House Speaker Nancy Pelosi webandla lama-Democrats kanye lomkhokheli wedale le-Senate uMnumzana Chuck Schumer laye ongumDemocrat bamanyane lamalunga amadala omabili ekunenzeni umzuzu owodwa wokuthula bekhumbula sebabulawa yi-COVID-19 asebefika aphose isigidi 900,000. Abantu abedlula ikhulu babikwa befole betshengisela edolobheni ele-Brooklyn Bridge besola ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi zikamamasipala wedolobho le-New York khonapha eMelika ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyafika olwesihlanu lweviki yemali. Abayabe bengahlatshwanga kufika lelo langa babikwa bezahlelebaniswe umsebenzi. izulu elilesiphepho elecyclone Batsirayi libikwa lijaye kwele Madagascar labulala abantu abangamashumi amabili nanye 21 abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisithupha babhidlizelwa imizi abayi 60,000. Leli zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu emapulazini alinywa irayisi, izithelo lembhida. Ukukade sokuvuthiwe sokumele ukuvunwa.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangudya usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika njengensika yemali yakuleli ngoba esithi lokhu kubulala umnotho. Kubika uNtungameli Nkomo.
Kumbiko awethu leizolo uMangutsha uthe ukwesulwa kwedola leZimbabwe nguhulumende ngo-2009 sokusetshenziswa imali yeMelika leya kwamanye amazwe efana leRandi kwaba liphutha elikhulu. Uthe endaweni yokuthi imali yeZimbabwe imiswe ukusebenza, kwakumele iqhubeke isebenza lezinye izimali. Ngokunjalo uthe leZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo lanxa nje ezinye ingcwethi labo somabhizimusi besithi limali kumele yesulwe ngoba isilahlekelwe luhlonzi kusetshenziswe idola leMelika. Kodwa ingcwethi lezi labo somabhizimusi bathi uMangutsha uyaphazama ngoba amabhizimusi amanengi ehlela intengo zawo ngedola leMelika esebenzisa isilinganiso somkambo wensitha ngenxa yokutshabalala kwedola leZimbabwe. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
UMangutsha uyalahleka kakhulu, ubonisa kahle kamhlophe ukuthi kakazahlangane lalokho okwenzeka empilweni yabantu, impilo abantu abayiphila abahlangana layo usuku ngosuku, besiyathenga ifiweli, besiyathenga amabhuku, amayunifomu esikolo, begada izimota, konke abahlangana lakho ukutsho ukuthi imali esisebenza imali yaseMelika, iRandi, imali zangaphandle. Imali yeZimbabwe kayisasebenzi, kayilamandla, kayiyenelisi ukwenza noma yini. Ngakho ke lokho akushoyo akuhambisani lempilo ekhona. Kumele ajintshe kulokho akukho, alandele lokho okwenzeka ebantwini ngokuba yiyo impilo esiphila lapha phansi. Leholo lihambisane lakhona lokho abantu abakhuluma ngakho, bahole imali yangaphandle, kusetshenziswa imali yangaphandle ngoba yethu kayisasebenzi.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Umkambo uyala ukuthi imali yeZimbabwe ilohlonzi. UMangunja labanye bakhe uyaphambanisa. Esikunazelela ukuthi umkambo kumbe singathi ngesilungu i-market iyechoyo ukuthi hayi imali yakithi ayilahlonzi. Sibona phela iyaliwa endaweni ezithize emashopu. Sesibone layo uhulumende njalo imithelo yakhe eminye ethu ufuna imali yangaphandle kwamazwe. Ukubona kwethu ke bakhona abakutholayo ngokuthi balelungele lokuyiprinta leyo mali, ikho befuna ibe khona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule uthi uvumelana loMangutsha.
Akula lizwe lingaphila lingalamali yalo esebenzayo. Alingeke umnotho welizwe siwuvuselele singelamali yethu sisebenzisa imali zangaphandle. Mbona ngani khonoko kuqakathekile ukuthi usukunanzelele khonoko. Njalo singeke singasi siyale imali yethu yelizwe lethu sibese siyamukela imali zenu zamanye amazwe. Imali yethu siyazi ukuthi ayilamandla sibile ukuthenga, kodwa kumele thina njengamaZimbabweans sibe yithi esiqala siyivume imali yethu, sisebenze sivuselele umnotho wethu, imali yethu ize ibe lamandla.
UMangutsha wazise njalo ukuthi usengeze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka ku-$2,000 Zimbabwe dollars isiya ku-$5,000. kodwa uNcube uthi lokhu akusoze kuphathise ngalutho.
Lanxa kuyinto enhle kakhulu ukuthi imali ikhwele iye phezulu le abantu abangayithola emabhenki, iqiniso yikuthi abantu asoze bayithole leyo mali. Ungaze kuvuke namhlanje ukuthi wekhona sekungatholakali 1 million awusoze uyithole. Lezo mali ezikhulunywayo abantu bavuka besiyazidinga besiyazilayinela kabazitholi lezo mali emabhenki, khona lapha kuyahlupha kakhulu.
Ugawulelaye uthi ngempela uMangutshka kumele alungisise udaba lokusilela kwemali emabhanga.
Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya withdraw leyo mali bayithole, ngabe icash bayithole. So ureserve bank governor kumele ulungisise umumona lo wamabhanga ukuthi abantu bangafikize besiyalayina khona ngale futhi emabhanga besiyadinga imali naleyo. Kumele imali leyo itholakale, imali leyo. Imali imele ithi nxa abantu beyidinga ebhenki bayithole. Uyayikonta abantu befika betshola belayinile bengasebenzanga. Lokona into embi kakhulu njengosathane mhla ixoshwe ezulwini.
UMangutshka uthe amaqembu athile agoqela abantu abagogekileyo kanye labakumpentsheni yibo bodwa asebevunyelwa ukuthenga imali engange $50 kumabhiro dishanje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Ingcwethi ebeziphiwe umsebenzi wokucubungula imbangela yodlakela oluqhamuke kwele South Africa ngontulikazi nyakenye zithi uhulumende lamapholisa behluleka ukumisa lolu dlakela. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzizalwane zakwamanye amazwe ngesikhathi kusanda inzondo yokuchaswa ngobuzwe kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Lolu dlakela lwathatha insuku eziphose zifike ezilitshumi izalwanza kwele South Africa zingena izitolo zidiliza imiduli amafastela zitshotsha yonke impahla ethengiswa ezitolo. Lolu dlakela lwabangela ukufa kwabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye 354 kwatshabalala izakhiwo lempahla okubiza imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola. Lokhu kwenzeka kulandela ukubotshwa lokuvalelwa ejele kwayumongamelwa kwele South Africa umnumzana uJacob Zuma. Iqula lengcithi lezi lithole futhi ukuthi ukulwisana ebandleni le-African National Congress ngoba imbangela enkulu yalodlakela, njengoba labo abasekela umnumzana uJacob Zuma kwakungathi balwisa uhulumende ngalodlakela. Ithi lokhu kulwisana kwachaphakela futhi kungatsha zomvikela ezagcina zidonselana zingenzi lutho ngokuqeda lodlakela. Ingcitshi kwezombusazwe unkosikazi Lindi Heineken utshele i-VOA ukuthi kulobufakazi bokuthi abezomvikela abasekela umnumzana uJacob Zuma bagodla ulwazi ngalo dlakela okwabangela ukuthi amapholisa ahluleke ukulungiselela. Kutholakale njalo ukuthi ikansili ezomvikela ekhokhelwa ngumnumzana Cyril Ramaphosa nayo yehluleka ukubona ukwenqabela nokumisa lo dlakela. Amabandla ezombusazwe athi bonke labo abehluleke ukuvimba lodlakela ufanele babotshiswe bajeziswe. Lombiko silethe kwesaba kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi besabela ukuthi amapholisa aza kwenelisa na ukumisa udlakela lwe-xenophobia nxa lungaqhamuka, njengoba ziqhubeka zisanda kakhulu inkulumo zokuthi abokuza kabaxotshwe kwele South Africa.
Lokho ngikutsho ngoba sesike sakubona ngaphambilini ukuthi uhulumende uyahlala maybe kuze kudlule inyanga, abantu behlaselwa, abanye betshiselwa izindlu, abanye betshiselwa izitolo, abanye bebulawa, engenzi lutho uhulumende. Amapholisa lawo etholakala ebandakanya ekugangeni lokhu kumbe ebukele labo abagangayo. Kungaba nzima kakhulu ebantwini bokuza ngoba uhulumende uvelena akasabafuni.
Kodwa ke sikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ulethemba lokuthi South Africa ilawo amandla okumisa udlakela nxa ifisa ukwenza lokho.
So mna kungenzeka lokho uthola ukuthi izizalwane zizokuza azivikelekanga kuyabe kuyukuthi mhlawumbe bayekethisile nje kodwa hayi ukuthi baswela ikhono ne capacity yokuthi bakwenze lokho siyayizwa nje expect panel report leyo ukuthi ithi iSouth Africa ibingekho ready ngesikhathi se outbreak kodwa lawo uyawabona nje ukuthi ngama internal issues alapha eSouth Africa ayengenani ngempela ngempela ne capacity yokureacta
ingcitshe bezigcwayisisa lodlakela sezigudaza zohulumende ukuthi asebenze kadalala ukuqeda ubuyanga lokusweleka komsebenzi njengoba lokhu kungezinye zezizathu ezenza iningi labantu laphatheka ekuthatheni impahla ezitolo odli Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Wezemidlalo umsekeli kaMgcini Sihlalo weqembu lenguqu ele Highlanders omutsha uFiso Sisiba uthi uzasebenza kanzima ukubambisana abalandeli beqembu leBoso ubika uJoseph Njanji.
Ufiso Sisiba ukhethe ukuba ngumsekeli kaMgcini Sihlalo omutsha weqembu leHighlanders ngemva kokunqoba akwenze umsakazi olodumo ubabongile Sikhonjwa ukhetho oluqhutshwe ngeSonto. USisiba uthole amavoti angamakhulu 202 kuthi Sikhonjwa uthole angamavoti angamajumi amahlangulanye 51. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uSisiba uthe uzadonsa kanye kanye labanye bakhe abakunkokheli yeqembu leBoso.
Ngithembisa njalo ukuthi ngizasebenza kuhle labanye bami engikhethwe labo dlala besibafisa phakathi kwe-Code of Highlanders Football Club. Ngithembise njalo ukuthi sizazama ukubambanisa abantu noba nje sithiyana ngembono kodwa kungabi yibulo.
USisiba ukhethwe ndawonye loBusani Mthombeni ongumphathi ngcebo omutsha weqembu leBoso. Laye uMthombeni uthe uqakathekile ukuba bebambisane njengenkokheli ukuze kube le ngqubo laphambili.
Umsebenzi omkhulu new job for you to start a business. But I think you want to say in the morning, we are able to reach our goals.
USisiba loMthombeni bangene ezikhundleni ezithiwe nguModern Ngwenya kanye loDonald Ndebele. UNdebele loNgwenya baqede indima zabo ezimbili bese sikhundleni okutsho ukuba bebengaselalo ilungelo lokukhankasela izikhundla ezifanayo. Eminyakeni edlileyo ukhetho kuqembu leHighlanders besosiba lokuthukana lokuxhophana kodwa loluko lokudinga umsekeli kaMgcini Sihlalo kanye lomphathi ingcebo lo belungela kudlwangudlwangu. USisiba uza uqembu leHighlanders evela kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lweSouthern Region uthe uzachiya leso kundla ukuze engandelwa ngumsebenzi ngoba evele esebenza elipholisa emsebenzini wakhe wansuku zonke. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leSenegal ilo libe zintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa ngemva kokunqoba ele-Egypt nge-4-2 kufinali yomncintiswano we-AFCON ofike emaphethelweni elizweni laseCameroon ngoSonto. Amaqembu lawo azeyahlukaniswa imbekwa ngemva kokuba edlephane kwamahola amabili kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Yeah.
singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazali bakhuthaza uhulumende ukuba akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bebuyiselwe emakhaya kungelababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvula kwaso. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamantshi eGweru namhla, omunye wabo wabhadaliswa imali yefayindi. Usiba lukhulu webhanga eleri Reserve Bank of Zimbabwe usegcizelele ukuthi ilizwe lisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.